Dynamos yasiyiwa nemapoints matatu chete nechikwata chiri kutungamira makundano ekatsulaga Premier Soccer League cheChicken Inn zvekuti vatsigiri vechikwata ichi vari kuona mutambo wavo neyadha murufaro stadium nesvondo seuyo uchavaendesa pamusoro pegungano rekatsulaga Premier Soccer League. Pari zvino Dynamos ine mapoints makumi mana nemaviri asi yakanwisa zvipodzwa zvakawanda kudarika Chicken Inengezi Platinum Stars zvekuti kurova kwavo yadha kukasangana nekudamburwa kwemagamecocks nehwange pamwe chete nekurohwa kwengezi Platinum Stars kana kuti madamburo neHighlanders kunosiya Dzimbare yave pamusorosoro. Madzimbare ari kubhebha moto mushure mekuriraka Shawumine 6-0 nezuro zvekuti vatsigiri vechikwata ichi vari kutarisira zvimwe chetezvo neyadha munzira yavo yekutora mukombe weleague pamwe chete nekudzokera munhabvu yemuAfrica gore rinouya. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi muzvare Susan Mwaira vanoti chitima cheDimbare chasimuka vachiti ivo hatisi kumira payadha asi kuti chananga kunotora mukombe.
Vaya vaimbotidzikisira vave kumashure isu tikutoitora ligi vachida vasingade ende vachatofenda.
Asi Chicken Inn kana kuti magamecocks ane mutambo usina kunyanya kuoma apo vari kusangana nechipangano iyo isina nhoroondo yakasimba apo inotamba kunze kwemusha. Hapana chinoshamisira chiri kutarisirwa kubva kuhwange apo iri kushanya kubhabha Field Stadium mangwana kunze kwekuwedzera mapoints pane ane Chicken Inn pari zvino. Asi mutambo mukuru svondo rino ndeuyo uri kuBaobab Stadium mangwana zvekare apo Highlanders iri kusangana nengezi Platinum Stars. Zvikwata zviviri izvi zviri kupinda mumutambo uyu zvichibva mukurohwa zvekuti vese vari kuda mapoints matatu ari mundiro. Highlanders yakadamburwa 1-0 necholocho Pirates nechitatu zvicheverawo kurohwa kwakaitwa ngezi Platinum Stars 3-0 neCapes United. Murairidzi wemadamburo Toderai Ndiraya anoti mutambo nebhoso uyu wakaoma zvikuru achiwedzera iye kuti vachashandisa kuve kwavo pamusha kuti vakunde.
Mutambo wakaoma wakafanana neiwo weCapes United, tinofanira kungoshanda nesimba towedzera kushanda zvataita tinokwanisa kukunda zvikuru seivo pavari kuya papo mukwedu.
Capes United yakananga kuAscott Stadium Gweru uko iri kunotamba nechapungu iyo vakarova 1-0 munhandare imwe cheteyo mwaka wapera musi wavakatora mukombe weleague. MaGreen Machine ari kutamba zvinodakadza mushure mekukunda mumitambo mina nekuita mangange mumutambo mumwe chete pamitambo mishanu yakateverana yavatamba. Asi mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata ichi Fungai Kwashi anoti nzendo ichiri refu achiyambira vatambi vake kuti vasakure musoro nezviri kuitika kwavari.
Zvinoitika dzimwe nguva vanhu kana vanga chihwina stereki vanokura musoro. Sandinongotino vakomana rambai makashingirira asi musakure musoro nekuti resi yatiri kurwai yakareba.
Mimwe mitambo iriko ndeiyi: Mugovera FC Platinum vs Black Rhinos Mandava, ZPC Kariba vs Harare City Nyamunga, Sondo Bantu Rovers vs Haumine Baba Fields, Triangle vs Blue City Gibo, Cholocho Pirates vs Shabani White City. Mitambo yeEnglish Premier Soccer League yakamira seizvi: Bournemouth vs Manchester City, Huddersfield vs Southampton, Crystal Palace vs Swansea, Watford vs Brighton, Newcastle vs West Ham, Man U vs Leicester, Chelsea vs Everton, kwozotiwo Liverpool vs Arsenal. Mune imwewo nyaya: vatambi vechidiki vari kumayouth games kuBulawayo, Victoria Falls nehwange vari kunyunyuta zvikuru nemabatirwo avari kuitwa nevakaronga makwikwi aya veSport and Recreation Commission. Mashoko ari kubva kugungano iri anoti vatambi ava havati kufara nepavari kugara, mafambiro avo kuenda kumitambo nezvekudya zvavari kupiwa, izvo zvaita vamwe vavo kuti vamhanye nemudumbu. Zvinonzi vatambi ava vanga vachipiwa binzi nemukaka pakudya kwemangwanani, masikati pamwe nemanheru, izvo zvaita kuti vamwe vavo vatadze kukwikwidza nemhaka yekurwara. Asi anotaura akamirira veSport and Recreation Commission vatiri vachenheve yembwa varamba mashoko ari kufamba aya, vachiti ivo vakarwara vashoma shoma vachiwedzera ivo kuti zvinhu zviri kufamba semarongero avakaita. Asi vanoziva zviri kuitika vari kuti mitambo iyi yaifanira kuve isina kuitwa sezvo panga pasina mari yakakwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.